Vachitaura pamuzinda webato rawo weZANU PF muHarare vadzoka muupoteri vamunangagwa vakaudza zvuru nezvuru zvevanhu zvainge zvaungana kuzovatambira kuti vainge vachida kugadzirisa upfumi hwenyika vachivimbisa vanhu kuti vaizovawanisa mabasa. Vamunangagwa vakabva vadomawo muzvinafundo Mututi Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Vachitaura muna Gumiguru gore rapera, Vancube vakati vanoda kuti vanhu vatange kutaura nezvekugona kana kukundikana kwavo kwapera mwedzi mitanhatu. Mwedzi iyi yapfuura vamwe vachiti urongwa hwavo hwetransitional stabilization program hunenge husiri kubudirira kunyange hazvo ivo vari kuti vakwanisa kudzikisa bhajeti yehurumende. Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti muromo hauzarirwi nerwizi.
Zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi, asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja.
Vamunangagwa vakavimbisawo kuti vaizokwezva vekunze kusanganisira vekuBritain neAmerica avo vainge vavatemera zvirango pamwe nevamwe vakuru vakuru veZANU PF vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti Zimbabwe yakundikana zvachose kukwezva vekunze ava.
Mareforms atatakatarisira kuti achaitwa kuti anga achizounza confidence muekonomi, nyaya dzekudhila neuori zvakwashukira munyika hadzinisi kufamba nenzira yatachingofamba nadzo. Ndo nyaya dzino unzawo confidence muekonomi. Saka pari zvino muri kuona kuti nyaya yeconfidence yakatsvati dererei.
Vamunangagwa vatendererawo nenyika dzakawanda dzinosanganisira China, Russia, Belarus, Switzerland nedzimwe uko mapepanhau ehurumende anobva aburitsa misoro yenhau yekuti vanenge vadzimba zvikuru nekuwana anonzi mamega deals. Asi vamwe vanoti izvi ndizvo zvaingoitwa navamugabe pasina chinobuda. Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari muzvina bhizimisi vakalisto Jokonya vanoti nyaya yapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira inyaya yezvirango zvayakatemerwa.
Nyaya inonyanya kurwadza panyaya yemasanctions akaitwa namaamericans ndeyekuti iwo maamericans ari kutoshandisa masanctions kukondrora nyika dzese dzapasi rose nokuti mari yavo ndiyo inoshandiswa pasi rose. Saka chanyanya kubaya kunozvo kuti kana ikashandisa mari yavo ivo vanotopedzera mabhengi omune meda akupanishwa kunzi mashandisirei muri kuitirei izvozvo nokuti nyika yenyu ine masanctions.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti kushaikwa kwemari yekunze kurupa kuti vemabhizimisi vagadzire zvinhu zvishoma. Dambudziko iri rabva ranyanya kukomba sezvo magetsi atangawo kunetsa sezvo mvura yave shoma kukariba uye pasina mari yekunze yekutenga magetsi kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti havo vemaindustry havasi kuzonyanya kudzimirwa magetsi.
Simamiro atakaita ndeyekuti kumakampani ese kana kuti mastrategic areas edu ese akafanana kana nevewinter cropping ndo vatinenge tichiti magetsi atiri kuwana anofanira kutoti anga achinda kwavari kuti isakanganisika kumativi akafanana naiwayo.
Asi vamoyo vanoti kudzimwa kwemagetsi mudzimba idambudziko zvakare pachitariswa mamiriro eupfumi hweZimbabwe.
Nenyaya yekuti mavasa akachinja, mavasa akuitwa kudzimba, industry hazisi kuindustry takajaira chete. Industry dzakudzimba sezvo the nature yeproduction yakati chinjei.
Ko, chii chinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika? Tabvunza vatendai biti avo vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC.
It's a political crisis. Hause vakatonga, it's not possible kuti utonge usina consensus kana kuti chibvumirano chevavo vauri kuda kutonga. Hazvigoneke paizvozvo. Kuupfumi hapana zvavanoziva. Kuupfumi taifanira kuita deal neinonzi macroeconomic stability or fiscal consolidation or kurarama living within our means. Chechipiri tofanira kugadzira nyaya yemonetary policy, tobvisa chipuka chaichinonzi RTGS dollar.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vemabhizimisi kuLondon kuAfrica Financial Services Investment Conference svondo rapera kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti ikwanise kukwezva vekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.